Chekwata chenyika chemaWarriors chiri kupinda munhandare yeMoses Mabhida Stadium nechitatu kusangana neZambia masemifinari eCOSAFA Cup chisina murairidzi wacho Sunday Chidzambwa. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti sangano ravo raona zvakakodzera kuti murairidzi wechikwata ichi mofu ambopiwa mukana wekuchema baba vake avo vakashaya mushure mekurwara kwenguva refu.
VaSunday Chidzambwa vakashayikirwa nababa vavo vanga vane 98 years, saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kuCOSAFA vouya vochema baba vavo. Then musi wa6 vanozobva muHarare vakuenda kuJoburg vonosangana netimu inenge ichibva kuDurban ichienda kuNigeria vozofamba pamwe chete vakunogadzira kuenda kuAfcon.
Vakamambo vanopindura kuti achange achirairidza chikwata ichi Chidzambwa asipo ndiani.
Kuchasara kuna Raman Gumbo ari in charge vachibatsirana naLloyd Mutas, ndo vachasara vachipedzisa magames asara kunhingi kuCOSAFA. Kana taita rombo rakanaka rekuti tazokwanisa kusvika kumafinals, timu inenge yasara mamwe maplayers achadzoka kuno kumusha kuZimbabwe. Vanenge vakwanisa kupinda muthe final 23 timu yedu vachazoteera vonobatana neimwe timu inenge iri kuNigeria. Then tozobva kuNigeria musi wa10 taakuenda kuEgypt.
Zimbabwe yakapinda masemifinals mushure mekurova Comoros 2-0, Zambia ichisvikawo masemifinals umu mushure mekurova Malawi nemapenareti. Mune mumwe mutambo wemasemifinals, Lesotho iri kutamba neBotswana musi mumwe chetewo. Zimbabwe iri kuda kutora mukombe uyu kechinomwe uyezve kwemakore matatu akateverana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.